emakore anodarika gumi muHarare manga muchiitwa vanhu vachiita denga vashonga mawetlands achitengeswa nemaland barons neavo vanhu vanozviti maland barons vachizviita zvakare vatungamiri vekumapato ematongerwo enyika tikatarisa kumapadhoki kunonzi kumapadhoki tichipinda nekunana korobra kuwadzana tinoona kuti kune waimbovewamiriri muparamende tine mamwe macancellors tine maofficials anotozivikanwa kuti aitotengesera vanhu kuda kwemvura yakawanda kuri kuitika mugore rino kuenderera mberi kwematambudziko agara ari kuramba ariko sizeni yega yega pakunonaya vanhu ivavo vari kutengeserwa munzvimbo zvingabvumiki kuvakwa hatinyuri kuti mawetland vanhu ivavo dzimba dzavo dzinozara nemvura.
Semaonero enyu, chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Chiri kuitika ndechekuti maland barons aya paanotengesera vanhu masteni vanochimbidza kuvaudza kuti vawake nekukasika kuitira kuti vashandise section 74 yeconstitution iyo inoti munhu haagoni kubviswa paanenge achigara kana kupadzirwa chiwakwa chaanenge awaka pasina court order. Saka maland barons nemaofficials ekanzuru nevamwe vose vari kuita zveuori hwekutengeswa kwemastateland kana kuti country land vanozivisisa section iyoyo yeconstitution. Saka vari kuwatira mumawetland tichoziva kuti zviri kunze kwemutemo.
Mataura imi kuti pane vanonzi maland barons vanoshanda sei vanava, uyezve sei vasiri kuwanikwa ivo vachisungwa nemapurisa kana kuti nehurumende ichivamisa kuti vaite zvavari kuita izvi?
Hurumende painoti kana nekanzuro painoti tiri kuda kubvisa vanhu tindovagadzike kana kuti panzvimbo kuti vabatirwe. Machairperson emacooperatives kunyanya kubudirira vari kutowana kurarama kubudikidza nevanhu vari kutambudzika ivava, vanovabhadharisa mari yavanozoshandisa kunopa zveuori kune vanhu vari mukanzuru, kune vanhu vari muhurumende, zvekuti havatori kuti vanhu ivavo vabatsirwe vawanirwe kwekuti vanogare kwakanaka. Idambudziko rinoramba riripo nekuti hurumende ine policy zvakare yeparallel development, zvinoreva kuti munhu anopiwa pekugara apiwa pekugara haana mari yekuti aite sevhisini vanonzi vatai mugare. Panozoitwa masevhisini akafanana nemarodzi, masuwa, mvura, vanhu vaakutogara ipapo.
Mungati imi sei risiri kugadzirika pari zvino dambudziko iri?
Kunzvimbo idzo dzose dzanabudirire kuwadzana, vanhu ivavo vakatogara zviri kunze kwemutemo zvavanotoziva, uye pavaibhadhara mari vaitobhadhara vachitosimbiswa nevamwe vashandi vekanzuru, vamwe nemamwe mapoliticians vachitoudziwa kuti hapana anokubvisai tinozvigadzirisa. Saka nedambudziko ritoripo iko zvino.